Mzi aka won award, yeah, best African musician production. And Love Me JJ, zvinongo unzawo chivanhu chedu cheku Africa, muno mu America, mu Hollywood. Zvinoreva kuti takwanisawo kupinda, kunyanya ari mudzimai. Zvinoratidza kuti vakadzi kana uchingova nechipo, chipo chako chinokuvhurira mukana wekugara nemadzimambo. Ndozvataona pana Times Up nevamwe vese. Zvinoratidza kuti kunyange tanga tisiri vanhu vainyanya kuzikanwa kana kuonekera pamastage akadai, iko zvino tavawo nevamiri viri vakawanda vanogona kuwana maawards akadaro vachibva kuAfrica.
Tombopinda imo muno muAmerica, vazhinji vari kutaura ivo pamusoro pemuimbi Beyonce akawana Record of the Year nemhanzi wake womusambo wecountry nealbum yake inonzi Cowboy Carter. Munoona seizvi?
Ini zvinondifadza zvakaitwa naBeyonce, nokuti anga ari muimbi anongozivikanwa neR&B and pop, but iko zvino akabva akayambuka akaenda kucountry music. Munoziva here kuti country music musimboti wemusambo uyoyu ibhanju, bhanju rakabva kuAfrica nemaslaves rikauya kuno. Ndobva zvazongochinjwa zvikaita sokuti country music ine blue, white and red, yevachena chete, haina vatema varimo. Asi the sister did well, she broke through, akaratidza kuti anotogona kuimba zvakadaro. Uye anongoratidza kuti aiwa, musambo uyu wakagara uri muvatema, kunyangwe nokuda kwerusaro rwaganda rwaimbovepo wakangongeta sokuti ndewe varungu chete. Vanhu vatema vanogona. Tinomukoropotedza Beyonce nokuti haana kungoimba chete country music, wakauya nedanho rapamusoro.
Tinoona zvakare kuti munzvimbo iyi manga muri kuitwa magreme aya ndiwo zvakare munzvimbo imwe chete yanga ine moto munguva yapfuura. Muri kuona kunge zvakabatsira here zvekuti kuitwe mabiko akadai?
Zvaitonyaradza. Munoziva kuti kana vanhu vakadumbirwa zvakadai nokurwadziwa nezvakaitika, chiitiko chakaita semagrammys chinosimudzira mweya wevanhu, kunyanya vazhinji vacho vaive ipapo. Ndivo vamwe vacho vakarasikirwa, vazhinji nedzimba.
Tinoona zvakare kuti mumwe muimbi anoimba zvemusambo werap music, Kendrick Lamar, naiye zvakare akawanikwa achipiwawo maawards akati wandei. Munoona seizvi?
Kendrick anoratidza kuti ane chido nezvaanoita, ane shoko rakasimba. Asi shoko racho kunyange rinogona kutsiura vazhinji tese, une vamwe vake vemusambo imomo vari kutaura nezvavo.